Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 27, 2024. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanoti Sadika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza2023 uye vachakamirira mhinduro. Mutongi wedare High Court Justice Esther Muremba vanozviburitsa mukutongwa kwenyaya yaNeville Mutsvangwa nezvikonzero zvavasina kudoma. Bazi rezveutano rinoti chirwere chedziwa chiri kutenderera munyika mazuva ano achisi COVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbove mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti kunyanga hazvo Sadiki yakabvuma kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzanyamavhuvhu gore rapera dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka uye ikatambira chichemo chavo chekuti itarisise nyaya iyi haisati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo uye vachakamirira mhinduro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vari muHarare vaChamisa vati kunyange hazvo African Union neSADC nevamwe vakaongorora sarudzo idzi vakati dzainge dzisina kufambiswa zvakanaka, SADC haisati yatora matano ekugadzirisa dambudziko rokubirwa kwesarudzo iri kunyange hazvo yakavavimbisa kuita izvi. Vati zvichitevera sarudzo idzi vakanyorera kuSADC iyo yakavavimbisa kuti ichagadzirisa nyaya iyi, asi vari kushushikana kuti nguva yafamba nyaya iyi isati yagadziriswa. VaChamisa vati wenyika haigoni kuramba ichiita sarudzo dzisina kujeka, ndo saka vari kuda kuti SADC igadzirise nyaya iyi kuitira kuti Zimbabwe isarambe ichiita chiseko chepasi rose.
Takanyorera SADC vakatipindura vakati nyaya yedu vanayo iri mugango iri mudariro, asi tiri kuona sekuti nguva yekuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekutoda kuti nyaya iyi igadzirwe nekukurumidza nechimbi chimbi. Vamwe vanogona kuti taakumirira here 2028 bodo. 2028 hakuna, hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo dzisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura.
Vati vanhu vayaura nenhamo munyika nekuda kwesarudzo dzisina kufambiswa zvakanaka, vachiti kana SADC ikanonoka nemhinduro, vana veZimbabwe vachatsvaga mhinduro pachavo kupedza matambudziko ari munyika.
Munoziva mhinduro inenge yanonoka inotevera, ikateerwa isiko tova mhinduro isusu. Saka vanhu vemuZimbabwe tisu mhinduro pamatambudziko atinawo, nokuti hatingaiti nyika ine upfumi hwakadai 60 mineral. Upfumi hwatinahwo huri kudyiwa nevatoro.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reSADC panyaya iyi. VaChamisa vatiwo kunyange vakasiya bato reCCC vanoramba vari mutungamiriri nekuti vakasarudzwa nevanhu vanodarika mamiriyoni maviri pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rapfuura.
Vamwe vobvunza kuti ko makasiya zveCCC? Hongu, ndakasiya mushika chikaka, asi ndichiri kungochaira. Nokuti kuchaira hazvire kuti unofanira kunge uchichaira mota ipi. Ini ndiri muchairi wenyika, handisi muchairi webato. Ndo musauko uye ndo musiyano uripo.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzakatopera uye bato ravo ravi kuenderera mberi nekutungamira nyika.
VaChamisa kungotaura zvavo zvenhando, asi maelection akatouya akatopfuura. Isu seZANU PF tiri kutotonga tichitopa mandate yatakapiwa navanhu ndosaka muchiona nzira dziri kugadzikwa vachingoti crisis. Madhamu tiri kuvaka vachingoti crisis. Vamunangagwa vari kungoenda mberi nekusimudza economy vachamisa vachingoti crisis. Crisis iri musoro mavachamisa.
Panyaya yekuti vachamisana vamunangagwa vataurirane kugadzirisa matambudziko ari munyika, vamarapira vati bato ravo rakasununguka kutaura nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vachamisa kana vari serious nekukurukura nezanupf vanoziva nzira yacho yazvinoitwa. Zanupf haina office muTV, zanupf haina office muradio kwekuti wana wanoku
nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti izvi zvinogona kuti vana veZimbabwe vagare pasi vozvitsvagira minduro pazvichemo zvavo vega.
Sadhaki hongu inobetsera ine peinosvika, asi iyi nyaya ndeye vomuno muZimbabwe kuti vagare pasi voita hurukuro voona kuti nyaya dzaramba dzichinesa nyika dzingagadziriswa sei.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vati SADC yakatokundikana pamusoro penyaya yeZimbabwe vachiti vachamisa vanofanira kuramba vachishanda zvakasimba kuti nyika iite sarudzo dzakachena zvisinei kuti vakasiya bato reTCCC.
Saka mukana vakazara zvikuru kuna vachamisa kuti varambe vachiita zvematongerwo enyika munyika muno, navanhu vose vari muZimbabwe vanofanira kutotarisa kuti toita sei kuti tigadzise dambudziko romuZimbabwe.
Kunyange hazvo SADC yakati sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufambiswa zvakanaka, munanyamavhuvhu wegore rino utungamiri hwesangano iri huchange huchigadzwa pane mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinogona kureva kuti SADC haichina matanho aichatora pamusoro pegakava resarudzo dzemuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutongi wedare repamusoro reHigh Court Justice Esther Muremba vazvibvisa mukutongwa kwenyaya yeNeville Mutsvangwa nevamwe vake vaviri vanoti Elias Majachani naSimbarashe Tichingana nezvikonzero zvavasina kudoma. Justice Muremba vanga vachitarisirwa nhasi kupa mutongo wavo pachikumbiro chamutsvangwa nevamwe vake chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Asi vanonzi vati nyaya iyi iendeswe kuhofisi yamabharani weHigh Court kuti ipiwe kune mumwe mutongi asiri ivo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara kuti tinzwe maonero avo.
Maitiro enyu aZininga, nyaya dzevakomana vanochinja mari mumigwagwa zhinji toita dzekuziya mumapepa nawo, tichingozva kuti kwasungwa pakati nhamba yakati nhamba yakati ichingowedzera ichingowedzera. Tichiteerera tinoona kuti vese vanoti vakapinda mudare for initial remand vanotanga kunosangana nemutongi kekutanga vari kunyimwa chibatiso. Saka vese vari kuzofudzirwa nyaya dzavo zvinhu dzinozotongwa vachibva vari mukati.
Izvo zvinenge zvichimbotariswa zvacho ndezvipi kuti munhu abvumidzwe kubvisa mari yechibatiso?
Kana tichitarisa kupiwa kunoita chibatiso, vanhu vanotarisa kuti mikana yekuti munhu achazokwanisa kuuya kudare iripo zvakadii kana kuti mishoma zvakadii. Kana mikana yekuti munhu anouya achizotongwa wakakura, zvinenge zvichitarisirwa kuti vanhu ivava vanopiwa bheyo. Panotarisirwawo zvakare kuti pane here mikana yekuti vangangoenda fiya kana kuti kukanganisa mbowo dzanga dzichazopa ubou kana kuti kufakazi mudare. Zhinji dzenyaya dzinoona kuti mbowo dzatiri kuudzwa nezvadzo mapurisa, saka mukana chaizvo wekuti mapurisa angazokanganiswa nevasungwa ava mushoma chaizvo. Saka tiri kuratidza kuti pangangova paine chinangwa chekuti vanhu ivavava vagare vari mukati senzira yekuvhundutsira vese vangangoda kuita mabasa ekuchinja mari.
Tanzwa nhasi kuti mutongi wazvibvisa munyaya iyi pashandiswa vara rechirungu ranzi recused. Mungapatsananguravo here ipapo vateereri vanzwisise kuti zvinenge zvichifamba sei kumatareo?
Vara rekuti recuse herself zvinongoreva chete kuti mutongi anenge azvibvisa pakutonga nyaya yanga yaiswa pamberi pake. Tarisa nhau dzakadai, semhiko inongotorwawo kana vachipinda pabasa reutongi unopika kuti uchazoita pasina kutya, pasina kuvhunduka, pasina kuvhundutsirwa. Saka naizvozvo kana munhu achinge aona kuti zvese zvaanga atorera mhiko zvingangokanganisike pakuita kwake basa, anogona kuti panyaya iyi dai ndambosuduruka.
Vanga vari nyanzvi yezvemutemo vari munyori mukuru wesangano reLaw Society of Zimbabwe vaEdward Mapara vari parunhare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe nesangano reUnited Nations vasainirana gwaro rekuti vabatsirane mukuunganidza rubatsiro rwechikafu nezvikwanisiro zvinokosha mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti US$420 million zvekuti vabatsire nazvo vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nezana rezviuru kana 3.1 million vakatarisana nenzara. Zimbabwe inonzi yave kuda rubatsiro rwemari inosvika mabhiriyoni matatu nemamiriyoni matatu emadhora kana kuti $3.3 billion kuti ikwanise kukunda nzara nekuwanisa vanhu vose vakatarisana nenzara munyika. Nzara yegore rino iri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Kuvhota musarudzo dzemuSouth Africa kwatanga nhasi kuchipiwa mukana kune vari kurwara, vakaremara kana vachange vasingakwanisi kunovhota musi wesarudzo dzenyika yose, idzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rino. Mukana wekuvhota uyu unonzi uriko kwemazuva maviri nhasi nemangwana, uye vanhu miriyoni nemazana matanhatu ezviuru kana kuti 1.6 million vari kutariswa kuvhota. Zvinonzi vashandi vesangano rinotungamira sarudzo muSouth Africa vanenge vachifambira vanhu ava vachivavhotesa vari mudzimba dzavo. Zvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwenyika zvakatovhota kare zviri munyika dzazvigere. Asi masangano akawanda anoongorora zvichabuda musarudzo anonzi ari kuti rutsigiro rwebato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rwadzikira zvekuenda pasi pezvikamu makumi mashanu kubva muzana, izvo zviri kuita kuti vati bato iri rinogona kumanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa nemamwe mapato kana rakasakunda zvine mutsindo. Bazi rezveutano riri kuvimbisa veruzhinji kuti zvirwere zviri kutenderera munyika zvakada kufanana nezvirwere zvedziwa kana kuti flu zviri kukonzerwa nekutonhora kuri kuita kunze munguva ino yechando. Mugwaro rarakaburitsa nezuro, bazi iri rinoti nguva yechando inozivikanwa zvikuru nekukwira kwezvirwere zvedziwa, richiti veruzhinji havafanirwi zvavo kutya nekuti zvirwere izvi hazvisi kukonzerwa necovid-19 kanawo imwe mhando yechirwere ingadai iri itsva yaveko. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzekugadzirwa kwemishonga muKenya dzinonzi dziri mushishi kuona kuti dzingagadzira here mishonga yemunyika iyi inorwisana neuturu hwenyoka senzira yekuderedza ndufu dzinokonzerwa nekurumwa nenyoka. Vanhu vanosvika kuzviuru makumi maviri vanorumwa nenyoka pagore muKenya, vanofungidzirwa kusvika kuzviuru zvina vachifa, zviuru zvinomwe vachiwana matambudziko muutano hwavo. Vanhu vaungana nhasi muguta reRafa parufu rwevanhu makumi vanosvika makumi mana vakaurayiwa nekukandwa kwakaitwa zvombo zvemuchadenga neIsrael munzvimbo inogara vanhu vakatiza misha yavo. Mauto eIsrael atenda kuti ndiwo akarwisa, akati akarova chiwakwa cheHamas nekuuraya vakuru vaviri vechikwata ichi. Imwe nyanzvi yezveutano hwepfungwa, vanova zvakare mukuru weInguchene Mental Hospital iri kuBulawayo Dr. Menas Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kusununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobva mukubatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Rukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kune nzvimbo shoma dzavari kumhanya kuedza kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisarambe chichipararira. Vanoti nzvimbo idzi dzinosanganisira Kadoma, Sanyati, Chiredzi, Shamva neMount Darwin.
Atishiya zvikoro. Kuerea kwacho kwakavakwa dzimba, hakuna water system, hakuna inonzi sewage system yakanaka. Tanga chitoi discussa ne senior management so that I need more information, tipe ma recommendations ku local government kuti zvii zvingaitwe ikoko. Hapwasara madistrict iroro rinonzi Sanyati rinonobata nekadoma, then we have got kuchiredzi uko kumasvingo, then we have got two ma districts ari mushamba ne Mount Darwin mumacentral. Ndo masara mune ma main problems, otherwise the general trend is iri kudzika.
Asi kunyange hurumende ichiti huwandu hwevari kubatwa nechirwere ichi huri kudzikira, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzakaita saDr. Simbiso Ranga vanoshanda muNorth Carolina muAmerica vanoti nyaya yekusavheneka vanenge vachifungidzwa kuti vafa kana kubatwa nechirwere ichi inogona kuti panetse kuzivikanwa kuti pararira kwedenda iri kwave papi. Pakapedzisira bazi rezveutano kubudisa huwandu hwevainge vabatwa nekufa nechirwere ichi musi wa4 kurume pavanhu mazana mashanu nemakumi manomwe nevatatu 573 vainzi vafa nechirwere ichi vainge vavhenekwa vaive makumi manomwe nemumwe chete. Sangano reWorld Health Organization rakavimbisa kubatsira Zimbabwe nekuipa zvikwanisiro zvekuvheneka vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josepha Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kolera inokonzerwa netsvina yevanhu uye vati zvakakosha kugeza michero nemiriwo uye maoko avo nesipo. Vaendera mberi vachiti vanhu ngavasamhoresana kana kubata maoko parufu kana kumagungano emakereke nekumichato, nokuti ndidzo dzimwe nzira dzinotapuriranwa nadzo denda rekorera. Vaendera mberi vachitsanangura imwe nzira inotapuriranwawo chirwere chekorera.
Ende tinoona kuzvakare inospreada nekumhoresana nekushaya maitensils, saka maspunu, maplate nezvimwe zvakadaro. Saka tinokurudzira kuti kudzimba uko kana kuine magungano, kana ari mapati, kana iri michato, kana mafuneral, kana tichimhoresana toita kana mafeast bump anonzi nevechidiki, kubhigana torega kumhoresana nekushekana mahenzi kana kupanana zvishanu. Uye zvakare maspunu tisashei maspunu yamboshandiswa neuyu yoshandiswa neuyu foku nezvimwe zvakadaro. Maplates ngaatangagezwa kuti mwa azoshandisawo, kwete kuti munhu angoshandisa aibva kushandiswa neumwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari Recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati hurumende iri kunyenyeredza nyaya chaiyo iri kukonzera kupararira kwedenda rekorera, vachiti kusapa vanhu mvura yakachena ndiro dambudziko guru.
Sesangano Recombined Harare Residents Association atinoona kuti zvinhu zvizhinji zvirwe zvinokonzera korera. Ndofunga tange tine musangano wevakadzi wakaitwa muHarare, vashandi veguta reHarare vachitaura ivo kuti zvinhu zvizhinji zvaita kuti korera ive inotekeshera inyaya yekushayikwa kwemvura, uye zvenyaya yembombi dzinofambisa tsvina dzisiri kugadzirwa nenguva, uye zvenyaya tingati pachirungu yavanoti wash, water sanitation and hygiene. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinove anoti madrivers ekorera.
Kushaya mvura yakachena kwakambopawo kuti vanhu zviuru zvina nemazana maviri vafe nekorera munyika muna 2008. Vanoona nezvekupararira kwezvirwere mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vakatombozivisawo kuti ongororo yavakaita yakaratidza kuti zvipurani makumi mashanu kubva muzana muHarare hazvifaniri kushandiswa nekuda kwetsvina. Kunze kwekupararira muZimbabwe, chirwere chekorera ichi chiri kupararirawo muMalawi, Mozambique neDemocratic Republic of Congo, DRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Tinorumba vateereri, iyo yanga iri nhau yakanangana nekudzivirirwa kwekupararira kwechirwere chekorera. Nhasi zvizvarwa zveAmerica zviri kucherechedza zororo reMemorial Day apo nyika iyi iri kurangarira nekukudza vakafa vachiirwira. Vachitaura vari kumarinda eArlington kunovigwa magamba mudunhu reVirginia, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatenda vose vakafa vachirwira nyika yavo nechinangwa chekuunza utongo hwejekerere pasi rose, vachiti rusununguko harusi chinhu chinongowanikwa nyore asi kuti chinhu chinotorwirwa uye kudzivirirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka hwandi weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reFlorida, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Memorial Day inorangarira magamba namauto akafa achihwira kana kushandira nyika yeUnited States of America. Saka anenge vanhu vachicelebrate their lives, vachikudza mabasa akaitwa.
Kucherechedzwa kwezuva iri kwakafanana nezvinoitwawo kuZimbabwe here?
Hazviendwe zvazvo kuHeroes Acre sokuZimbabwe. Zvasiyana nokuZimbabwe kwokuti kunoitwa mabiko kuHeroes Acre anenge achirangarira magamba, ende kazhinji magamba anenge achinyanya kuselebretwa ndiye anenge akaradzikwa ipapo paHeroes Acre, anenge aine marengi makuru aya. Zvino kunoku munhu wese akarwa unongopuwa rukudzo, unongopuwa kurangarirwa. Uye ndinoona hangu kuti kuZimbabwe Heroes Day hainyanyoreva zvakawanda kune vanhu, nokuti vanhu vane vachingori mumatambudziko nokusuwa zvakarwirwa zvacho kana kuti zvinenge zvichifanira kuselebhuretiwa hazvinyanyi kupembererwa sokuno. Kunoku vanhu vese chero vanhu vari muZimbabwe vanobuda mudzimba dzavo vachienda kunoona mafireworks, vachigocha nyama dzavo, vachingorangarirawo magamba. Saka ndo musauko wandoona.
Dr. Gwekwerere, imimi nemhuri yenyu muchapemberera zuva ranhasi nenzira ipi?
Isu nemhuri yedu pano nevamwe vavakidzani nevamwewo madzisawiri anobva kumusha kwedu kuZimbabwe, tichasangana masikati tombo gocha gocha vanhu vachidya, then kana rorereka zuva tozoenda kunoona mafireworks tichipemberera Memorial Day.
Chizvarwa cheZimbabwe vachigara mudunhu reFlorida muno muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere, vari parunhare kwakare kuFlorida natanonoka wande weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 masora 7 vadima hama neshamwari vateereri, ndinoda hangu kumbotaura nenyaya yezviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe, kuti anenge achindomhanara achiti arohwa ndiye anosungwa nokuda kwokuti iopposition party. Anenge arova acho aakutobudikira akunzi haana mhosva. Zvinhu zvinoita here izvozvi? Kunyange mapurisa acho anosungaka, unosungwa munhu ane bhandeji mugumbu wechisiyo munhu asina kana chironda. Zvingava kuitawo here kunoitwa ukoko? Mutemo wacho mutemo rudzi iwoyo. Inini ndinonetseka navanhu veZimbabwe kuti vanhu ava vanoita zvese izvi zvavanoita izvi vanhu vanofunga rugare rwamangwana here kana kuti vanodawo kugarika here zvinoita vamwe vanhu? Tiri munyika ipi? Hamusi kuona zviri kuitika here hama dzinodiwa? Nzwisisa uye zvoongorora zviri kuitika. Ndatenda hangu, ndini baba abvi.
Mashoko mamapiwa wana tavonga mukungurushi kuno kushiredzi yakamirira vamwe vabereki. Tiri kuchema nevabereki nemashoko akasiya taura vamunangagwa vachiti vanoda kutorera vanhu munda kuno kuchiredzi. Hapo takavabvunza pachena kati munda iyi munoda kuidini? Vakati ivo vanoda kurima sora. Vakati toda kuti usvike gore ra 2030 zvinhu zvachinja. Hatizive here kuti kuita were ikoko? Sevabereki tiri kuchema hapo vachitaura ivo mashoko evanyepo vachiti kana vatamisa vanhu kuno kushiredzi kwashulonga kuchigwedziva chipinda kunona chingere vachavaendesa kumapurazi kwamanyatela. Hapo vachitaurira futi vagari vekwamanyatela kuchingwezi kuti kana tikakutamisai tichakuendesai kugona renzoo. Hapo vazhinji tiri kuzviziva kuti manyepo kugona renzoo hakambofi paendeswa munhu nekuti ndiko kuno.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, chikwata chemadzimai chemutambo welacrosse chaimirira Zimbabwe kumakwikwi emukombe weHeritage Cup akaitwa kuPhiladelphia mudunhu rePennsylvania muno muAmerica mukupera kwesvondo chakaita zvakanga zvisingatarisirwe nevakawanda mushure mekupedza chiri pachinhano chechina panyika makumi matatu dzairwira mukombe uyu. China ndiyo yakasimudza mukombe weHeritage Cup mushure mekurova Latvia. Tavoka Ncube weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chikwata cheZimbabwe Heritage Team ichi chakaumbwa nevasikana vaviri vanobva kuZimbabwe, Tariro naTapiwa Kandemiri, avo vanove vanasikana vemutori wenhau weStudio 7 Jonga Kandemiri, uye vari vatambi vepamusoro vemutambo uyu. Tariro anoti afara kuti vakatamba vakapedza vari pakati kwezvikwata zvina zviri pamusoro zvisinei nematambudziko avanga vakatarisa nanawo.
Ndiri kufara kuti ini nasisi vangu patakatanga kugadzisa timi tainetsara kuti tichawana here vanhu vanoda kutamba, tenzi vangani, tichasvika sei ikoko, mauniform tawana kupi, asi vanhu vakawanda vatibatsira kuti tisvike panapa patiri tauya neshamwari dzedu.
Mumwe wevatambi vechikwata cheZimbabwe Tandi Chisango akabva kuDallas kuTexas anoti afarawo kuti pave nechikwata cheLacrosse chinomirira Zimbabwe. Murairidzi wechikwata ichi Mark Mozaya anoti akashamiswa zvikuru nematambiro akaita vasikana ava, achiti vakanga vasina kunge vawana nguva yakareba yekugadzirira vari pamwe chete.
We didn't really get a chance to play. Everybody met like on Friday.
Hatina kuwana mukana wekugadzirira. Takasangana musi wechishanu tikaita musangano padande mutande reZoom. Tikataura nezvataida kuita. Vasikana vari muchikwata vanogona mutambo uyu uye vatamba zvakanaka vakabatana.
Tapiwa Kandemiri akavimbisa kuti gore rinouya anoona chikwata chavo chichisimudza mukombe weHeritage uye kutonokwikwidza kumakukwikwi epasi rose emutambo uyu.
Nekuhwina kwataita kubudirira tiri panamba 4 pagore rekutanga zvinototibatsira because tatone vanhu vakutoti gore rinouya tida kutamba nemi. Saka gore rinouya tenchizva kuti this year, first year takapinda tiri number 4, next year tikuya tiri number 1.
Mumwe mubereki wekuZimbabwe aivepo achionawo mitambo iyi, amai Irene Bepete vakakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti zvitsigire chikwata ichi gore rinouya.
Tiri kuona kuti vasikana vedu ava vanyatsotimiririra senyika yeZimbabwe zvakanaka chaizvo. Tinongokurudzira kuti varambe vari gemu irori, kuti vechidikiwo varambe vachionawo kuti gemu iri rakakosha sei, nekuti ramangwana tudiki twese twasikana twatiri pano twatomotivhesho kuti vatambo mitambo iyi.
Mumwe mubereki ane mwana anotambawo lacrosse akauyawo kubva kuDallas mudunhu reTexas, amai Chisango, vanoti vanofadzwa zvikuru nekuti pave nechikwata chinomirira Zimbabwe mumutambo uyu mumakwikwi makuru akadai. Vachikurudzirawo mhuri yeZimbabwe iri muno muAmerica kuti ibude ichitsigirawo vasikana ava. Makwikwi eHeritage Cup anoitwa gore roga roga aunganidza nyika dzinopfuura makumi maviri dzinosanganisira China, Israel, Jamaica, Mexico, France neGermany. Chikwata cheZimbabwe ndicho chega change chichibva kuAfrica. Nyika dzakawanda dzakakwikwidza makwikwi eHeritage Cup aya dzakaashandisa segadziriro yemakundano epasi rese eWorld Lacrosse Championship egore rino, ayo achaitirwa kuyutika muguta reNew York muno muAmerica. Makwikwi eHeritage Cup aya akanangana nevatambi vemutambo uyu vari muno muAmerica nechinangwa chekushambadza mutambo uyu kuunganidza mari pamwe nekuunganidza zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Taboka Ncube.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro yakaita nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panguva yevaimbo yemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vari kuvimbisa vanhu veZimbabwe kuti vasarasa mbereko panyaya yesarudzo dzavanoti dzakabirwa kana kuti dzisina kufambiswa zvakanaka muna 2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0301, dzinodzokora 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. vaimbuye mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti Sadika isati yagadzirisa dambudziko rekubirwa kwesarudzo dza 2023 uye vachakamirira mhinduro. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusema ina Taboka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 27 kwenkwezi 2024 nguTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje,
isiqokoqela sendaba ikulungisa ukhetho kweZimbabwe. Konke okwenzakala kufanele kulandele ukulungisiswa kwethu kwendlela esiyenza ngayo ukhetho lokuhlonipha ke ukhetho olwavela ebantwini ngoAugust 2023.
Owake wakhokhela ibandla eliphikisayo leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje iqula leSADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhokhela ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye kathokoza ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe.
Nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamtswangwa ukuthi kathi uMahluli okumenza ukuthi athatha amazwi ambalwa engakaboni ukuthi ucompromise ukhona ukutshaya amazwi lapha.
UMahluli obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mtshwanga usecele ukuzenyula kuleli cala kulandela ukubizwa kwakhe ngumongameli Mnangagwa esigodlweni seState House.
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF, bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe party. Sibona beyiflathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu.
Izizalwane zakwele South Africa ezingenelisa ukuyavota bezilandwa ezindlini zazo namuhla zivota kukhetho inengi elizavota ngolwesithathu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Owake wakhokhela ibandla eliphikisayo leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi loba nje iqula leSADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye kathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe, kodwa uthi lethemba lokuba lolu daba luzaxazululwa kungakafiki ukhetho luzayo olomnyaka ka-2028. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnumzana Chamisa uthe inhlanganiso yeSADC lomanyano weAfrican Union izanikeza umbiko weqiniso ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo zize zithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Uthi ububi bomnotho bubangelwa ukuthi ukhetho aluqhutshwanga kuhle nyakenye. Umnumzana Chamisa uqhubeke wathi iSADC siyaphendula ezinye incwadi azilobayo, kodwa udaniswa ukuphuza kwabo ukwenza lokhu.
What is clear is that the request to SADC.
Sifuna ukuba bazongenela kudaba longahanjiswa kuhle kwekhetho okwenzakala kuleli. Udubo ngokuqelwa kukhetho ikuba sekulethe indubo esifana lohulumende ongafunwa loba ngubani, njalo esehluleka ukulungisa indubo zabantu.
Amazwi la asekelwe ngowayeyisikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba othi ilizwe alimanga kuhle ngalokho kufanele kungenele amazwe awe Afrika.
Uveze sobala kubana iZimbabwe kulodubo mayelana lokhetho olungayenzwanga ngendlela ezisemthethweni okuyinto okufanele lungisiswe ikakhulu ke esikhathini esikiso. Konke okwenzakala kufanele kulandele ukulungisiswa kwethu kwendlela esiyenza ngayo ukhetho lokuhlonipha ke ukhetho olwavela ebantwini ngoAugust 2023. Yebo ke abanye singabe savotela kubana siye parliament abantu kwahlonitshwa, kodwa kufanele kuhlonitshwe ke ukubana ke kwavotelwa umongameli uAdvocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Chamisa uqhubeke wathi indubu ezibhekane labantu beZimbabwe sezifuna ukuba kube lokukhumisana umlotha, abamabandla ezombusazwe labezinkonzo abacubungule lolu daba ukube lesisombululo. Umnumzana Chamisa yena owachiya ibandla lesisisinyakenye esithi selingenelwe impehlane uthi lanxa wasuka ebandleni lesisis ukhuluma njengomuntu owavotelwayo ngomnyaka ka-2023. Uthi uhulumende okhona ubambe okwesikhatshana nje kusalungisiswa impumela yokhetho luka-2023. Uthi akumelanga u-2028 afike kungalungiswanga, athi yikuqilibezelwa okwenziwa ngo-2023. Kodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthe umnumzana Chamisa udinga ukuphuma kumaphephandaba nje kuphela, esithi indaba zokhetho sezedlula, esithi isadaki ayilani lalokho osokusenzakala eZimbabwe.
As far as we're concerned, first and foremost, Mr. Chamisa is an individual who speaks his personal opinion.
UChamisa ukhuluma umbono wakhe, lilungelo lakhe. Akuchiloyo batshona bekutsho. njengeZANU-PF ukhetho soladlula awusela okunye. Nxa esithi ukukhona ukuhluphayo awusadingi sadik lapha.
Umnumzana Marapira uthi nxa uChamisa efuna ukukhulumisana lomongameli Mnangagwa, uyazi lapho ukulama ofisi awebandla leZANU-PF. Ukhuthaze umnumzana Chamisa ukuthi ame ukusebenzisa intatheli zindaba alande umongameli welizwe mathupha. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network, umnumzana Thedi Ncube, uthi ukusobala ukuba umnumzana Chamisa ulokhu esafuna ukuphatheka kwezombusazwe kodwa esithi akaboni ukuba isadak izangenela kwele Zimbabwe ngoba umongameli Mnangagwa esisiba ngumgcini sihlalo walenhlanganiso ngoncwabakazi.
Inkulumo kamnumzana Nelson Chamisa yinkulumo yokudlala nje, yinkulumo yokuchaza abalandeli bakhe. Iqiniso uyalazi, uyakwazi ukuthi wadliwa ngokhetho oludlulileyo ngo-2023. Uyakwazi njalo ukuthi ngabe wayelensolo ngendlela ukhetho lwayenziwa ngayo. Kwakumele ayenzeni, kwakumele ehambe ema-courts eZimbabwe, ehambe e-constitutional court. Akakwenzanga lokhu ngoba wayesazi ukuthi wadliwa, njalo wayesazi ukuthi kalabo fakazi bokuthi ukhethwa luyenziwa ngakuhle. Kodwa nje ukukhuluma ngesadiki namuhla yinkulumo nje eyokulibazisa abalandeli bakhe ebatshela amanga.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umahluli obethonisa icala eletheswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mthwangwa, unkosikazi Esther Mremba, usecele ukuzenyula kuleli cala kulandela ukubizwa kwakhe ngumongameli Mnangagwa esikoleni seState House. UMremba wazise namuhla ukuthi usesuka kuleli cala njalo ugatsha lwezemithetho soludinga ozaqhubeka ngalo. UNeville Mthwangwa ubotshwe kumaviki amathathu ayedluleyo esetheswa icala lokutshintsha imali ngokungekho emthethweni, ulokhu evalelwe esitokiseni ukusukela mhlaka-8 kuyona linyanga. Ubekhangelele isinqumo sokuthi uzaphiwa na ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Iphephandaba lobulembu eleZim Live libika ukuba iziphathamandla zogatsha lomthethwandaba zithi uMramba ubebizwe ngumongameli Mnangagwa esikoleni seState House lapha kade okulo Mnangagwa lonina kaNeville uMonica bembuza ukuthi kungani icala leli lithatha isikhathi eside lingelasinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gando weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungeleza imithetho umnumzana Ngqobani Sithole.
Okokuqala yikuthi akulanto emangalisayo ngokuthi umahluli esingabathi ngumagistrate kumbe ujudge athi yena ikhesi enje angikwanisi ukuthi ngiba. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo lathi amagqwetha siyakwanisa ukuthi sicele ukuthi umahluli asukume engezwa indaba yona leyo okwezizathu ezimbalwa. Kodwa okuqakathekileyo yikuthi ijustice kumele itholakale isenze kwenziwa ngendlela ecacayo. Nxa kuyukuthi umahluli uthe yena use recuse ukuthi azwe icase, kumele anike izizathu. Izizathu zangkhona zibe izizathu ezibambekayo emthethweni, ngoba uyabe sesithi yena ukuthi ngizwe icase le ngendlela yona leyo lezizathu zonezwa lazo, kuyabe kucompromise ijustice. Kuyabe kucompromise ijustice in the sense yokuthi uyagcina evalela umuntu okumele ukuthi aphume, kumbe ekhipha umuntu okumele ukuthi avalele. So it is proper, actually it is encouraged ukuthi umahluli nxa ecompromise achiyane lodaba, nxa angachiyana lalo omunye ongekho compromise abuye aluthake over.
Khona nxa kuyukuthi umahluli uyabe ezachiya udaba, uluchiya sekusiba ngasiphi? Ngoba lapha siyabona ukubana umahluli lo uqale wayathatha sibili isikhathi, wathi ngemva kwamaviki phose amabili wabe sithi yena hayi usefuna ukuthi ame eceleni achiyane lo daba lolu.
Umahluli akula anto emstophayo ukuthi athi udaba lolu sengiluchiya. Uyakwanisa ukuluchiya eqalisa nxa kuyukuthi into yangikhona yena leyo emenza abe compromised yinto evele yamehlela eqalisa udaba, kumbe ethi sephakathi kube lento ebuyayo emvimbezela ukuthi aludile lalo daba ngendlela efaneleyo, uyakwanisa ukuchiya. Kodwa in this particular instance, nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamtswangwa, ukuthi kathi umahluli okumenza athatha amaviki amabili amathathu ambalwa engakaboni ukuthi ucompromised, kuba yinto engathi i-chairmans, kukhona uku-chairmans lapha. Nxa kuyukuthi kunjalo, then it means ukuthi i-justice yethu isi-compromise. Engakwakwazi ukuthi kumele kumbe kakumelanga azwe indaba, kube kusenzakalani behind the door.
Sekulombiko yokuthi kungaba kulokungenela kwezombusazo, ikakhulu sisizwa kuthiwa umahluli lo ubeke abizwa ngumongameli.
Lokhu ke yikho okwethusayo. Umhlaba wonke jikelele akwaze kwenzakala into enjalo. I-judiciary independent, i-executive ilawayo amandla. Actually, kulento okuthiwa yi-separation of powers, checks and balance, kuyabe sokusitsho ukuthi khonapha amandla kaomunye akwanisa ukuthi atestwe ngomunye, awahlulele ngendlela ethize. So nxa sokuukuthi kube lento enjalo, a serious constitutional violation.
Mnumzana Ngqobani Sithole yingcwethi ecubungula ezemithetho ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. EleZimbabwe selibambane lenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations ekubuthaniseni izigidi ezingamakhulu amane lamatshumi amabili amadola emelika, i-$420 million, eyokuphathisa abalambayo. Umphathintambo ezabelo mnumzana Daniel Garwe ubhalelane phansi isivumelwano lesi loqoqa inhlelo ze-United Nations eZimbabwe umnumzana Edward Callon. Umphathintambo ezokulima umnumzana Anxious Masuka kusikhatshana esedluleyo wazise ukuthi iZimbabwe idinga imali edlula amabhiliyoni amathathu amadola emelika eyokuphandela abalambayo elizweni lonke abayizigidi phose eziyisitshiyangalombili 7.7 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo elola amalungelo abathengi ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlelancube.
Isivumelwane lesi sihle njalo siqakathekile, siyadingakala kakhulu ngalesi sikhathi kulendlala engaka. Inhlanganiso yezizwe United Nations iyathembakala emhlabeni, ngakho ke ungabambisana layo emsebenzini onjengalo kulula ukuthi uzuze imali kulanxa wena uzenzela wedwa, ngoba iyathembakala ekugcineni izimali, iyathembakala ekugcineni izinto, ikwenza umhlaba wonke jikelele, ikwenza kuso sonke isikhathi umnyaka lomnyaka. Ngakho isiyabale experience njalo yokuqoqa izimali zona lezi, iyayazi iminyango lapho uqoqodwa khona ukuze uthole usizo. Ngakho ke lesi sivumelwane sizasiza kakhulu ekulwiseni indlala eZimbabwe.
Nxa sikhangela ke isikhathi isivumelwano lesi esize ngaso, abantu bevele sebekhangelane lodubo, singathi sibuya ngesikhathi esilungileyo na?
Bekuzaba kuhle kakhulu ngabe lesi sivumelwane senziwa ezinyangeni ezidlulileyo, kodwa kwaphuza ngoba abantu babelokhu besazi ukuthi uhulumende uza kwenelise ukulwisana le ndlala le elizwe elaliyibona isiza. Waphuza ukuza kuhulumende ukwazisa umhlaba ukubeka isicelo sokuthi ancediswe ukuze abantu beZimbabwe bangabulawa indlala. Siyethemba ukuthi eminyakeni ezayo kuyisifundo esikhulu ukuthi asoze kuphindakale khona lokho, kuzacelwa masinyane kuyekele ukupolitikwa ngempilo zabantu ngokuba abantu bangafa baphele du bebulawa indlala ekade ingavimbeleka. Kanti ke okunye lanxa sekuphuzile kanje kuzathi ukuthi kusacelwa imali yena uhulumende weZimbabwe ufanele ukuthi akhiphe kwesakhe isikhwama abe esiza abantu.
Ekwabiweni okokudla kanye le mali ezabelweni zonke zelizwe, yiziphi izinto ekufanele ziqakathekiswe ukuze abantu bonke baphathise?
Into eqakathekile ukuthi kubhalisweni kubhaliswe wonke umuntu angabi khona lo yedwa ongatholi ukudla kumbe ongabhaliswanga. Ngike ngabona ku television omunye olesihlalo ekhuluma ngokuthi akungancitshwa umuntu ukudla, kodwa wasethinta enye indaba engethusileyo wathi noma ngubani obhalisayo kabhalise wonke umuntu, noma yiphathi ebhalisayo kayibhalise wonke umuntu. Leyo ukuthi iphathi yabhalisa abantu abalambayo ingethusile kakhulu, ngilethemba ibathusile labantu beZimbabwe jikelele ngokuba kasikukhangelela ngalokho. Iphathi ngaqalisa ukubhalisa abantu abalambayo, izabhalisa ama-supporters ayo ichiye bonke abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe njalo elwela amalungelo abathengi ekhokela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubesecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izizalwane zakwele South Africa ezingenelisi ukuyavota bezilandwa ezindlini zazo namuhla zivota kukhetho. Inengi lizavota ngolwesithathu. Bekule mihlangano yamabandla ancintisayo ehlukeneyo ngempela viki egqiba imikhankaso yokhetho. Inhlanganiso eqhuba uphenyo e-Afro Barometer yethule umbiko isithi inengi livota lijonge ukuthola amandla kagesi elizweni ukuqeda inkohlakalo lokuthola imisebenzi. Ukuze sizwe ukuba amalungiselelo alolu khetho aqhubeka njani njalo yiwaphi amabandla azwana amandla, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubunguleza umbusazwe.
Indlela ophakame ngawo umfutho kulolu khetho ucishe ufane nokhetho lokuqala luka-1994. Abantu bazimisele ngendlela eyisimanga ngoba nalabo abaqala ukuvota i-youth kakhulukazi siyibona iphokophelele kakhulu ukuthi ivote. Kukhanya isasasa likhulu ngendlela eyisimanga msakazi. Kunamaqembu amatsha amaningi la azobeqala ukuvotelwa. Iqembu elisuke lagqama noma lilichasha kunawo wonke nje amaqembu kube umkhonto wesizwe party lona oholwa nguloya ngumongameli umnumzana uGedleyihlekisa Jacob Zuma. Ilesa saselikhulu ebantwini kakhulukazi kuprovinsi yakwaZulu Natal, iGauteng, iMpumalanga. Ungasho ukuthi liqembe lidala kodwa ke abantu kukhanya balithandile. Akhona amanye amasha, ibhosa lena eka Musi Maimani lo owayelider iDA ngo-2019 ne-Action Essay eka Mashaba. Ngamaqembu amasha wonke lawa azobeqala ukungenela ukhetho, kodwa ke eliyilona elihamba phambili kakhulu kuwola amasha yiwo umkhonto wesizwe. I-ANC ngokocwaningo oluningi asiyiboni ifika ku-50%. Kodwa ke amaqembu angu-4 ayiwo akhanya encintisana kakhulu, yiyo i-ANC ne-Democratic Alliance ne-EFF leka Malima nomkhonto wesizwe. Engathola ngaphezu kwe-10 ekhulwini, ngaphezu kuka-10%. Ikusasa lalelizwe lizo decide yila maqembu awu-4 amakhulu. Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45%, kunenkolelo futhi ukuthi ukusho ukuthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane okucatshangelwa kakhulu i-IFP, iNkatha Freedom Party. Yiwa maqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi. Nayo i-Action Essay leka Mashaba noBosa nenye uRise South Africa ngamaqembu amasha wonke lawo, kodwa ingehla kakhulu ngamanani
kukhanya ukuthi ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma EFF. Kodwa ke lolukhetho lukhanya ukuthi aluzu kusibuyisela iANC le besiyazi ebinamandla amakhulu. Kukhanya amandla kaANC kulolukhetho azoncipha kakhulu kunalokhu obekujwayelekile kwiminyaka engu-30 ledlule.
Sesikhangela abeZimbabwe abahlala khona ngapho kwele South Africa ababheke lolukhetho ngabomvu, ungathi bafisa ukuthi ngabe agelezela ngapi?
Bakhona abaningi abahambisana ne-EFF, bakhona futhi abaningi abahambisana nomkhonto wesizwe party. Sibona beyiflathele i-ANC lena ebekade sisazi beyithanda kakhulu, ngoba abantu beZimbabwe sebeyibona ungathi idla mgani omunye, ilala ngubo yinye nezano PF, okutshengisela ukuthi mhlawumbe laba bangase bavota bangaba nalelo thuba lokuvota mhlawumbe bengavota kulawo maphathi.
Lo ngumnumzana Senzo Nkomo, ingcwethi ecubungulela zombusazwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezempila kahle, umama oyedwa kwabayisikhombisa uyaphazamiseka ingqondo ngemva kokubeletha kubangelwa ngumkhuhlane othiwa yi-postpartum depression, kutsho abezempila kahle. Bathi lokhu kwengezelelwa zinhlupho ezidalwa ngumumo wezomnotho okhathaza umoya. Odokotela bathi lumkhuhlane ulakho kubangela ukuthi umdlezane azibulale kumbe abulale usane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi lo ngumkhuhlane olezibonakaliso ezigoqela ukuzwa umuntu ediniwe, ukudana kungela sizathu, kumbe ukuphela amandla. Abanye babikwa becina besebenzisa izidakamizwa bezama ukuthoba inhliziyo zabo. Ingcwethi zithi abanye bafika ebangeni lokuphika insane zabo kumbe ukwala ukuzimunyisa kwesinye isikhathi baze becine bebulala insane lezo. Imbangela zalokhu zigoqela ukungahlaliseki kahle engqondweni ngesikhathi besakhulelwe, kutsho odokotela. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo awusomkhuhlane o esithi khona ungabamba umuntu ambambe impilo yakhe yonke, hayi, ngumkhuhlane nje oyanda ukubuya ngesikhathi naleso sanda kubeletha, but ama-hormones la e-pregnancy nxa ephela siyanda ukuthi abaningi kuyaphela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi oqeqetshe ekubelethiseni omama unkosikazi Lukiyatu Mthivu othi abagula lumkhuhlane bengaba yesilinganiso sokulutshumilanhlanu ekhulwini, i-15%.
Ezibhedlela sethu siyahlangana lakho kakhulu, about 15% abantu babuya belomkhuhlane lowo. Umkhuhlane lowo ujayele ukuhlasela abantu ababebelama belodubo, ama problems ezindlini loba ipressure nje, ikakhulu abantu emankazaneni. Umuntu angazithwala kungela muntu ovumayo ulakho ukuthi ahlaselwe ngumkhuhlane lo. Engazithwala futhi angabeletha, uyabe sokuyinto eyabe silokhu iphindaphinda nje isenzakala. Ulakho futhi ukuthi ugcine umkhuhlane lo usumhlasele permanently.
Unkosikazi Mthivu uqhubeka esipha izibonakaliso zomkhuhlane we-postpartum depression.
Ukwenza komuntu lo kuyabe sokujinjile, uyakwanisa ukuthi abezonda, kwesinye isikhathi uthabile, azizwe engumuntu osengasela themba emhlabeni, azizwe vele sengasela ncedo empilweni. Uyakwanisa njalo ukuba ngumuntu odla kakhulu, adle okulutshwane kakhulu. Njalo umuntu lowo uba lemicabango yokuthi azilimaze yena o alimaze umntwana. Bonke omama ababelethileyo bafuna ukunanzelelwa bakhangelwe.
Unkosikazi Amahle Ngulube, umhlali wakoBulawayo, uthi sebeke bahlangana lomkhuhlane wokulahlekelwa zingqondo ngemva kokubeletha kodwa bathola usizo.
Saqala sithi umuntu uyazenzisa nje ingqondo liyayixoxa mhlawumbe ngakade ekuzwe esibhedlela ngesikhathi elindele ukubeletha. Sagcina kodwa sesinanzela ukuthi hayi, lokhu akukodwa ngoba ubusuku bonke wayelokhu eyalukumunyisa umntwana, umntwana ekhala mchokotsho. Sagcina sesithi lapha ungcono sibuyele esibhedlela. Esibhedlela khona ngale kodwa safika sathola-ke i-medication la wathola i-counseling. Hhayi, wabangcono sibili la yonelisa ukuthi khona la yathatha umntwana amamukele.
Ingcwethi ezicubungula ezempila kahle zithi usekelo oluvela kumdeni lumqoka kakhulu kumama ozuthweleyo. Ikakhulu abasakhulayo abazithola sebezithwele bengakuhlelanga kuthi lo mnini mthwalo esiphikile. Ingcwethi zigcizelele ukuba ukudideka kwengqondo kubomama abasanda kubeletha kuyelapheka njalo zithi omunye engabe edinga ukucetshiswa nje kuphela kuthi omunye engaphiwa amaphilisi ayamelapha ngokugcweleyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kweziphathelane lele Melika namuhla likhefu lokunanza abalwa impi kwele Melika ele Veterans Day. Leli lilanga eliqakathekiswayo kwele Melika elihlonipha abalwa impi ezijiyeneyo. Kambe kulomehluko na lendlela leli langa elinanza ngalo nxa siqathanisa lele Zimbabwe? Ukuphendula lumbuzo uChris Gande weStudio 7 uxoxelwe landela ezombusazwe leMelika umnumzana Rafael Mthombeni.
Ungakhangela lusukele izolo thine siye emachurchi lapha bahle baluqale khona ngale bayatshengisa imfanekiso khona ngale bakhumbula kakhulu labo abalwela inkululeko yaleli lizwe kusukela ukudabuka kwalo besuka kumabhilithane ama-British ebeqamuka kuwo besiza besiba independent besiza namhlanje baliqakathekisa zibili kakhulu.
Nxa ukhangele indlela abaliqakathekisa ngalo leli langa uqathanisa lelanga leZimbabwe elifanayo, umehluko ungapi?
Umehluko engubonayo ungathi ulaphe kutheni lolu suku kubo kalugubi. Ngapha yala ngakithi ngibona ngathi uhlupho usuku lolu solugugile lungathi luyaguga. Engikutshoyo ngokuguga ukuthi ukuthakazelela usuku imcimbi eyayisenzakala ngalolu suku sisanda kuvela kuzibuse 40 years down the line usela mdlaza lwana ukuthi esathola uzibuse sathola inkululeko. Akusela mcimbi, akusela izinto ezinjalo. Ngiyakhumbula sebele kusese ukuqala kwe-independence abantu babeminyana ema-stadium lapha kuhlatshwe inkomo kwenziweni kuye le mgido yonke lenjalo. Khathesi luyadlula nje abantu bengazange bazihluphe ngokuthi uzwe bethi angisoze ngiyetshiswa lilanga mpongutshona ngitshiswa lilanga khona le stadium.
Zikhona yini indlela ezingenziwa ukuthi ilanga leli linanzwe ngemfanelo ekhaya, ikakhulu singathi thina kungaba lomunye uhulumende omutsha?
Ngibona ngathi into sibile hluphayo kakhulu eyenza izinto zonke zehle ziye phansi ukuthatha lalo leli langa lokuthakazelela amabutho kumbe independence kumbe okunjalo indlala. Abantu bavele ngabasela lutho abalucabangayo ngaphandle kokuthi bazame lokhu okuzakwenza ukuthi balale kumbe batshone bedlile ukuzamela abantu ababo. Ukuthi kungathi ngelanga lona leli linjalo kumele ukuthi uyezamela abantwana ukuthi uphinde siyatshona ubukele kumbubukele amasosha kumbubukelene laba abagidayo kusuka kube zi.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe leMelika ubexoxa ecingweni leStudio 7 ngosuku lweMemorial Day eseTexas khonapha kweleMelika. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk namhlanje sixoxa ngomumo wezombusazwe elizweni kulandela amazwi kamnumzana Nelson Chamisa owayekhokela ibandla le-CCC othi ulokhi elethemba lokuthi umanyano we-SADC uzaxazulula inkinga eziphathelana lempumela yokhetho lomnyaka ka-2023 athi wanqoba kodwa waqilibezelwa. singekahli kani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake wakhokhela ebandla eliphikisayo le-TCC uMnumzana Chamisa uthi loba nje iqula le-SADC seliphendule incwadi alilobela zona ekhonona ngempumela yokhetho lwanyakenye gathokozi ukuba liyaphuza ukungenela kudaba lweZimbabwe. Umahlulo bethonisa icala elethweswa indodana yesikhulumeli sebandla leZANU-PF uNeville Mthwanga usecele ukuzenyula kuleli cala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.